Oh, why don't you
tell me how you feel since the day that taka sangana hongdo tazende but I'm defender kakangano chitsizo cha tinopanana rudora tinopanana the way I feel inside the way it feels kuva mkomana wako kukisa my lips ako kubatamu chuno chako chitamba kario kako kanotawura pane moyo wako rudo chesine mfaro ruyo runotawura story yangu newe ruyo runotawura
I love you.
Chimechinga darika tiri vaviri wechitatu tina.